Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Azvisi zvinhu zvinotambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangubuda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar.
Mabhanga onyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes iwo vakaisa madhora ekuamerica mumabhanga.
Nyaya inonetsa ndeyokuti vanhu vanobvuma here kuti vaseenzese bepa yonzi yamari. Ndopane kwesheni iripo.
VaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende haifanira kumanikidza vanhu kutambira mabond notes. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kunyange hazvo veReserve Bank of Zimbabwe pamwe nehurumende vachiti vanhu havasi kuzomanikidzwa kushandisa mari dzemabond note iyo ichatanga kushanda mwedzi uno, mabhanga munyika anoti haasi kuvimbisa vanhu kuti vacharamba vachiwana madhora ekuamerica here ayo, uye vanotiwo madhora ekuamerica ari maakaunts avo anogona kusandurwa kuve mari inenge ichidiwa neveRBZ. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavakanyorera kuvanhu vanoshandisa bhanga iri, mukuru weStandbic muZimbabwe vaJoshua Tapambwa vanoti vasingagutsikane neizvi vanofanira kuenda kubhanga kwavo kuti vanopiwa tsananguro. Tsananguro yange ichipiwa ndeyekuti kunyange munhu akatumirwa kana kuisa mubhanga madhora ekuamerica haakwanisi kutora mari iyi ari madhora ekuamerica panguva ichatanga kushanda mabond notes. VeBarclays vange vachitaura zvimwezvo vachiti vakuru vanoona nezvekushandiswa kwemari munyika veReserve Bank vanogona kuudza mabhanga zvekuita nguva ipi zvayo, uye vanhu vanofanira kutarisira kuti mari dzavo dzichashandurwa kuve mabond notes kana mari ipi zvayo inobvumidzwa kushandiswa munyika. Zvave kuitika izvi hazvienderani nezvange zviri kutaurwa nemukuru weRBZ vaJohn Mangudla pamwe negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vaiudza vanhu kuti hapana achamanikidzwa kushandisa mabond notes. Mumwe mugari wemuHarare asina kufara nedanho riri kutorwa nemabhanga, Malvin Mukudu, anoti zviri pachena kuti veRBZ nehurumende vari kunyepera vanhu.
Azvisi zvinhu zvinotambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangubuda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar.
Imwe nhengo yeZimbabwe Activists Alliance yekumanikaland Tapiwa Chitambo audza Studio 7 kuti zvaakiitwa nemabhanga izvi zvinoita kuti vanhu varegedzekisa mari yavo mumabhanga zvachose.
Bheita kana uine US dollar rako dhora muhomwe ka gaisa pasi pepiro, handiti pane kuti uriise mubank uzoribudise rapepa riri worthless.
Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linet Mudewe vanoti vana vemuZimbabwe vanofanira kuramba mabond notes uye vanofanira kupiwa mari chaiyo.
Saka zviri kuvana veZimbabwe kuti vabvume kuti waisa mari yako iri maUS nemaranzi vauda kupiwa iri bepa risingatengi anywhere else.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neRBZ nemabhanga kubira vanhu uye ndozvichaita kuti vanhu varambe mabond notes. Zvichakadaro muzvinafundo Love Mo Maduko vanoti mangwana vachaendesa mapepa kudare repamusoro vachipikisa kuparurwa kwemabond notes uye zvakaitwa navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende haifanira kusimudzira vanhu matemo kana makano kuti vashandise mabond notes.
Nyaya inonetsa ndeyokuti vanhu vanobvuma here kuti vaseenzese bepa yonzi yamari. ndopa ne question iripo. Vanhu vane confidence here nema bond notes iwa. Uye ndo solution here ku crisis yatiri kufesa. Dambudziko riripo ndiro kuti patakaisa dollar tingadai takamuva kunotsvaga nyaya yekuti toita sei kuti wane currency yedu. Dollarization hazvingorevi kuti inofanira kugara iripo forever and ever. Inofanira kuti after some time moisa wa currency yenyu ndounge makwanisa kuunganidza mari yekunze yakati wande. Now izvinezvi pane mabond notes hakuna mari yekunze and vanhu vari kutora mari dzavo, saka tinoramba tichingoshaya mari mabhengi. Iwo mabond notes acho haagoni kunoreplace maus dollar kune mabhizimisi vanogona kunotenga zvinhu outside. Ndosaka muchiona kuti zvino zvinhu zvakutotanga kuda kutanga kuti kushayikwa nokuda kuti vanoodhesa zvinhu vayavaya vanoodhesa remaus dollar, havaodhesi nemabond notes. Indaigara nditaura ndichiti ndakamboti nini, trading partner wedu vatinozvidzana naye iSouth Africa vane rand. Hazvirevi kuti vana mukasevenzesa rand mosevenzesa forever. Even Botswana, even Namibia yaigara ichisevenzesa rand, but vakazoona kuti vane currency yavo, vane mari yavo yavanogona kuisa inonzi pula, vamwe votoo dollar, you know. Saka dambudziko raapanapa ndiro kuti mabond notes haasiwo anogona kusolva nyaya yatiri kusangana nayo. Saka vanhu vachangoona kuti uku ndokupererwa chaiko.
Saka muri kuti dei zvaibvira pakashandiswa hapo kana rand Zimbabwe isati yaenda ku US dollar?
Tiri kuwana vanhu vana mazvikokota vari kutaura kuti Zimbabwe inoita trade neSouth Africa 95%. Hatina trade neAmerica. Saka munoona zvinhu zvinotiomera munoona kuda kuti tiri kusevenzesa US dollar isisina trade neAmerica. But ine trade neSouth Africa. Saka baranda akawanda muno hatiiti problem yecash.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atichangotambira anoti gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vazvipira kusangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana kunzwa nezvenyaya iyi vachitiwo ZAC inoita mabasa ayo oga zvisinei nemapurisa. Mapepanhau eNewsday neDaily News ati vaMoyo vaenda kunozvipira kusangano iri. Hatina kukwanisa kutaura navaMoyo sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yeZimDef inosvika zviuru mazana mana zvemadhora. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa matongero ari kuita bato rezano PF, tiri kutarisa kwakabva bato iri nepariri parizvino. Thomas
bato rezano PF rakavambwa muna 1963 rikashanda nemwamwe mapato mukurwisa hurumende yevachena kudzamara nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Kubva pakawana nyika rusununguko, bato iri ndiro riri kuramba richikunda musarudzo, kunyange hazvo mapato anopikisa vachiti bato iri rinobirira musarudzo. Nhengo yeZANU PF inomirira Highfield muparamende vapsychology Maziwisa vanoti bato ravo riri kuramba riri panyanga nepamusana pekuti kubva parakapinda mumasimba muna 1980 bato ravo riri kuramba richikoshesa pamwe nekuzadzisa zvido zveveruzhinji zvavanoti zviri kuita kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo pose panoitwa sarudzo.
Secret iri pakugona basa iri pakuita mapolicies anoye zvido zvevana veZimbabwe pamwoyo. Mapolicies iyayo ndoite kuti aonekwa nevana veZimbabwe kubva Limpopo, Zambezi, Chirundu kusvika Beitbridge. Vanoona mabasa eZimbabwe anobatika, ndosaka ticharamba tichihwina nekusingaperi.
Mashoko avamaziwisa akatsinhirwa nemurongi wemisangano muZANU PF vaSevia Kasukuwere, avo vanhu vezvakare gurukota rinoona nezvematunhu.
ZANU PF ndo pati yavanhu. ZANU PF ndiyo pati ine zvido zveruzhinji rweZimbabwe. Kubva pakuambwa kwayo kusvika parinhasi, veruzhinji vanoziva kuti musangano unomiririra zvido zvevatema. Uyezve tichitenda vanhu vemuZimbabwe vanoramba vakatsigira pati yavo zvingare mezvingadi.
Kunyange hazvo amazivisa navakasukuwere vachitibato ravo rinogaro kunda musarudzo. Mamwe mapato anopikisana nezanu PF anotibato iri rinobirira pose panoitwa sarudzo. Zvichakadai, imwe nengo yezanu PF muzvare rudo charedzera vanoti vari kufara zvikuru nekutibato rezanu PF ndiro rakaita kuti veruzhinji vawane ivhu, uye vari kufarawo neurongwa hwebato iri hwekuwanisa vechidiki nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi. Nokudaro, muzvare charedzera vanoti ivo nevamwe vezera ravo vachavhotera zanu PF pachaitwa sarudzo muna 2018. Kunyange hazvo bato iri rave nemakore akati kuti richitonga, vamwe vari muzanu PF vave kutaura muchihwande kuti mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya matomu pamusana pekuti vakwegura. Asi vakasukuwere vanoti vachaedza kusimbisa bato ravo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 kuitira kuti vamugabe vakunde zvakare musarudzo idzi, vachiti ndivo vakazodzwa nanyadenga kuti vatungamirire Zimbabwe. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanoda kupandukira bato ravo vachasara vari pamhene bato ravo richingotonga kudzamara madhonge amera nyanga.
Kuti zanu PF irambe ichitonga, pane zvinhu zvitatu pano pamusoro penyika yeZimbabwe. Chokutanga, tine vanhu vacho ndimwi. Chepiri, we have land, tinevu. Handiti, chetatu, tine mvura, toda mvura. Saka, tinofanira kuita mirayiro nezvirongwa zvokuti ivhu ribatane nevanhu, vanhu vabatane nevhu. Mvura yodiridza vhu, vanhu vomwa mvura vorarama. Zvitatu zvabatana. Sokudenga, Mwari Baba, Mwari Komana, Mwari Mweya Mutsvene. Ivhu, mvura, zvitatu. Zvinofamba zviri zvitatu zvitatu. Tawisisa, zvino takati tatora nyika yedu tikati ivhu kuvanhu, tikatora mapurazi ivhu rose tikaridhika kurava rehurumende.
VaMnangagwa vari kukurudzira kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo kuti rirambe riri mumasimba.
Pamberi negwara zanu PF, pamberi negwara zanu PF, pasi nemandu. Kana ukasotevera gwara rezanu PF, ukatsauka mugwara rezanu PF, unosara unorashwa. Iyo zanu PF hairashiki, inoramba ichingoenda, ichingoenda, igongoenda, ichingoenda. Iwo uchirashika, ugorashika, ugorashika. Pameno pakati penyu vanofarira kurashika, vachisiya chitima chezanu PF chichingofamba, chichingofamba. Zanu PF ichingotonga, ichingotonga, ichingotonga. Vanopanduka, vachingopanduka. Iyo ichingotonga, ichingotonga.
Nekune rumwe rutivi, vaimbotungamirira boka remadzimai muzanu PF, amai Opa Muchinguri Kashiri, vari kukurudzira kuti madzimai achitorawo zvigaro zvepamusoro mubato ravo.
Voice remadzimai rinodikanwa, nekuti madzimai anewo zvaanoshuwira muupenyu hwavo. Zvinonzi musha ndimai.
Mashoko amai Muchinguri Kashiri anouya apo zvichinzi pane zvikwata zviviri zviri kurwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Chimwe chezvikwata izvi chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40, uye chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe. Chimwe chepiri, chirikudaidzwa kuti Team Lacoste, chinonzi chirikutungamirirwa navamunangagwa. Zvichakadaro, amai Mugabe navamunangagwa, varikuramba kuti varikuita zvezvipoka zvipoka muzano PF, vachiti vese vakanamatira pabhachi ravamugabe. Mubato, makaitawo zinyeke nyeke, apo vakarwa hondo vakati vainge vagura muchato navamugabe, vachiti vainge votadza kutonga. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti nyika yananga kumawere. Mashoko aya anotsigirwa nemunyori mukuru wesangano iri, vaVictor Matema Danda.
Dambudziko redu ratave naro parizvino nderekuti zvatakarwisa zvimwe zvacho ndozvatakuona zvaakutimbandidzira zvakare nhasi. Saka tiri kufunga kuti sekutaura kwa kuchiita vamwe stage kana chinhano chebindura zvunhu chatinacho kuti tinoda inonzi a democratic society, but democracy namo yayo ndeyekuti inotaurwa zvakasiyana nevanhu mairana nezvavanoda. Vanodzvanyirira vamwe vanoti tine democracy, vanodzvanyirirwa vanoti tinoda democracy, vane zvavanoita vanotaura democracy. Saka isi tiri kufunga kuti ngapave nekusununguka kwevanhu pakuita zvinhu zvavo, uye dzimwe nyaya dzatiri kuonawo dzekuti vanhu vanombunyikidzwa nekuita zvakadidi, tiri kuti izvozvo ngazvigume. Mascandals, corruption dziri kuitika, tiri kutiwo ngadzi.
Asi kunyangwe paine zinyeke nyeke, vakawanda vanoti bato rezanu PF richiri rakasimba zvekuti kuda kuti rave zuru rapinda nyoka, kungotaura nekuti muromo hauzarirwe nerwizi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu mangwana, apo tichange tichitarisa kuti madzimai ari mubato rezanu PF ari kukwanisawo here kuwana mukana. Kana paine zvamunoda kutaura nezvechirongwa chedu chekutarisa zviri kuitika muzano PF izvi, tumirai text message kana video pa WhatsApp namba yedu inoti 001-202-465-0318. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muSouth Africa apa mutongo yekuti gwaro rehurumende rinotaura pamusoro peuori wakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma riburitswe pachena. Mutongi uyu apa mutongo uyu nhasi mushure mekunge vaZuma vamisa danho ravo rekuda kurambidza kuburitswa kwegwaro iri kuti rionekwe nemunhu wese. VaZuma vashamisa vanhu vose kusanganisira vatongi paziviswa nechikwata chavo chemagweta kuti vave kuturura gwaro ravo rekupikisa kuburitswa kwegwaro iri, iro riri kuvapomera kuita zveuori. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa munyika nhasi kuti vaite musangano wekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Makurukota enyika mbiri idzi nhasi aswera ari mumusangano kugadzirira musangano pakati pavamugabe navaZuma uyo uri kuitwa mangwana. Mukuru muhofisi yavaZuma Dr. Bongani Mulunga vati vaZuma vachapinda muZimbabwe mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge akavabvunza kuti musangano uyu wakakosha zvakadii.
Chekutanga nzvarenya wenyaya yekuti iko sekuziva kwamunoita inini, zvinhu zvizhinji zvinoshandiswa muZimbabwe nyanyanya zvekudya zvinobva kunyika yeSouth Africa, zvinotogadzirwa iko kuSouth Africa kuno zvichienda kuZimbabwe, zvimwe zvinobvawo kunana Botswana, nyangwe zvekupfeka chaizvo kana zvisina kubva kuChina zvinenge zvabva kuno kuSouth Africa. Saka rangarirai inini kuti kutemerwa kwakaitwa mutemo weStatutory Instrument 64 nehurumende yeZimbabwe kunyangwe zvazvo tisina kupata zvakati tsikiti kuti kudyidzana kwamira pati. Fungidziro yangu ini ndeyekuti kudyidzana kunogona kunge kwakati dzikirei. Mukudzikira ikoko zvinodaro zvichibatsira nyika yeSouth Africa kuti vaite nhaurirano nenyika yeZimbabwe. Izvi zvinogona kubatsirawo zvakare kuti ivo vamugabe nehurumende yavo vange vachinzwisisa kuti zvakakosha sei pakuti vange vachirerutsa mutemo unoita kuti kudyidzana kuve nyore pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeSouth Africa.
Zvii zvamungaone imi zviri zvakakosha kuti ivo vazuma semutungamiriri weSouth Africa navamugabe vazee pavachasangana?
Zvaibatsira chose dai nhaurirano dzavo idzi dzaizopfuurira mberi dzichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti vakauya vakasangana votaura nyaya dzekudyidzana, nyaya dzekutengeserana chete chete, vasingatarisi nyaya yekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvakatarisana nenhau yekuti gore ra2017 ratadongorera iro vazhinji vakabata mapemiti, hapana chinango chekuti zvichagadziriswa.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoey Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg, South Africa, naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Nhasi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nyaya yekudyiwa kunonzi kunoitwa dzimari dzinenge dzatumirwa kumusha, kungava kuhama kana kuvana vanenge vakasara kumusha vabereki vachienda kunze kwenyika. Dambudziko iri rinonzi rakakura chose, izvo zvinonzi zvave kuita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvishandise makambani pamwe nevemichovha kana zvotumira mari kana zvitengwa kumusha. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwewo mashandiro anoita nhengo dzesangano ravo nezvitsvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Matambudziko iwayo ari kuwanika zvikurusa semuenzaniso. Pane vamwe vaitumira mari kubva kuUK kuti imba inge ichivakwa. Aitumirwa wacho aitotora mifananidzo yeimba yaitovakwa pane mumwe musha achitumira murizi wemari. Saka zvinhu izvozvo zviri kuwanika zvikurusa kuburikidza nekutambura kuri kuita vanhu kuZimbabwe. Munhu akangobata mari anototanga kufunga kuti rega nditombotanga ndapinduka, rega ndimbononwa kana zvinodhaka, sekuti zvinodhaka vanozviona vachizvishuvirawo. Asi nenyaya yekuti havasi kusenza vanhu vekuZimbabwe, zviri kuzogumisira zvaita kuti vazoda kupinduka kana kudya mari dzevanhu vanenge vatumira. Saka zviri kuwanika zvikurusa zvichiitika chaizvo tine matambudziko akaita saiwayo. Vanotenge vari hama chaidzo dzekuti vanenge hama dzinenge dzatumirwa mari, asi dzotadza kuzovimbika nekuda kwenhamo iri kunyika yeZimbabwe.
Tinonzwawo kuti zvikuru vechidiki vanava vanenge vasiyiwa kumusha vabereki vachienda kunze kwenyika, vakanga vachitumirwa mari idzodzi, vazhinji vaakutopinda mune zvinodhaka kana kuita mapata asingaperi. Muri kuzvinzwawo here kana kuti zvingori kuhama chete dzamuri kutaura?
Aiwa, zviri kuitika zvikurusa kuti vechidiki kana vachinge vatumirwa mari, nenyaya yekuti vazhinji vacho havasi kushanda, saka vari kuzogumisira vaita saizvozvo vakatumirwa mari nevabereki vanenge vari kudiaspora. Uye mapepa ari kutinetseiwo kuvanhu vari kudiaspora kuti munhu akwanise kuti ango achinoona kuti zvinhu zviri kufamba here. Havasi kukwanisa kuti vange vachinoona kuti zvinhu zviri kufamba here. Saka kuri kuzogumisira kuko kuti zvone vechidiki vazhinji vari kuzoshandisa zvinodhaka, vachitenga zvinodhaka nemari iyoyo, nepamusana pekuti vanenge vajairira kushandisa zvinodhaka. Vozogumisira vaakuzoshandisa mari nedzinenge dzine humwe urongwa dzinenge dzatumirwa nevanhu vari mudiaspora.
Vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vangatora matanho api vaJuru kuti vange vachibatsirika? Toti vakundikana kuwana mapepa ekuti uende kumusha nguva iripo, ndezvipi zvamungakurudzira kuti vanhu vaite?
Zvanotinetsei nekuti tichiuti ungatizvo nemapurika inemuno nditarisirawo hakuna mupurika anokwanisa kudaro. Asi kuti zvinotongoda kuti bedzi vange vachitotumira vanhu vanenge vaine mapepa kuti endai muno nditarisirawo kuti zvori zvandakatumira kuti zvinge zvichiitwa, ingave kuvakaipa kuti imba iri kuvakwa here, imba yaapapi. Asi zvinhu zvinongozoitika mumashure menguva yakareba, nekuti iye wacho nawo anenge ari kufanwa kuenda kuZimbabwe kwachona anenge achishanda, haakwanisi kuti ange achingoenda nguva yese isatina kutarisira. Saka mari inenge yatodyiwa nechakare.
Imi vaJuru mune sangano renyu rinopinda munyika nokubuda revanoita zvekutengesa ivava, munokwanisa here kunga muchitumwa nevanhu kuti munoona kana zvingava zvivakwa kana maprojects avari kuita kana ukuona kuti vana vari kuenda kuchikoro here?
Hongu ndozvatinonyanya kuita zvikuru saizvozvo kuti kana vachairi vedu vachinge vatumirwa nezvinhu vanofanirwa kuti vaona kuti vana vatumirwa vacho varipo here, zvivakwa zviri kunge zvichivakwa nenzira yakanaka here, zvave pachidanho here chinoenderana nemifanano dzevanenge vari kutumirwa nevavanenge vari kutumira mari, vangave vana kana hama. Saka chirimwere basa ratinoita kuti tinge tikurudza vanhu vari mudhayasipora kuti mari dzavari kutumira dzinenge dzichishanda here zvavanenge vatumira kuti dzinge dzichishanda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association nevaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland. Musangano uyu unoitwa neUnited Nations uye unonzi Universal Periodic Review. Pamisangano iyi nyika inoiswa pachikero pachitariswa zvairi kuita kuchengetedza kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara, uye vati hurumende iri kushanda nemhuri yavadzamara kuita izvi. Asi mhuri yavadzamara yagara ichibuda pachena kuti hurumende haina zvairi kuita mukutsvaga mumwe wavo uyo akatsakatika gore rapera muna kurume. VaMnangagwa vatiwo Zimbabwe yaita zvakawanda kuchengetedza kodzero dzevanhu. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti muZimbabwe makaberekera ingwe. Nhasi izuva rekucherechedza kodzero dzevatori venhau kana kuti International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Mumakore gumi apfuura, UNESCO inoti vatori venhau mazana manomwe vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata vaJohn Chirinda vanoisa chigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations akavabvunza maonero avo.
Saka mukatarisa nhasi sekutaura kwatiri kuita kuti nhasi tine zuva rekupemberera nenyaya dzekraimi dzinotaurwa towards majournalist nechichi, tikuti isusu munhu wese mudunhu ijournalist, asi tine avo vanenge vaenda kumberi. Saka vana ivava vanoda kuti vadzikwe vagone kuzoshanda mumaradio stations edu. Vana ivava havadi kuti vashungurudzwe. Tinoti pasi nekushungurudzwa kwemajournalist anoita basa mumadunhu, tinoti pasi nekushungurudza vana vane chidokwaira chekuti vange vachipa information munzu, tinoti pasi nekutambudza vanhu vanopa kana kuti kuprovide information. So zuva ranhasi tichipemberera kudai tikuti isusu vana ngavapiwe mukana wekuti vadzidzire kufambisa mashoko. Tikuti vanhu kana vakanga vaine zvinhu seconstitution yedu nyowani inotaura nenyaya yemabill of rights, vanhu vanenge vachiwana mukana wokukurukura. Saka chinhu chakakoshesesa zvakanyanya kuti community radio dzinge dzichipiwa priority kuti dzitaure nyaya yemahuman rights nedevelopment yemudunhu.
Permanent Secretary of Ministry of Information, Media and Broadcasting Services, George Charamba, vakati havasi kupa my licenses iko zvino.
Vacharamba munhu anonzwisisa mabasa eradio, munhu zvakare anoto appreciata emabasa eradio nekuti ndokwavanoshanda. Vakatadza kuappreciata basa recommunity radio, zvinhu zvinotishungurudza.
VaJohn Chirinda vanoisa chigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vari parunare muHarare nachioneso Jani weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM chiri kutarisa nyaya yevabereki vari kunze kwenyika avari kusiya vana vari kuZimbabwe, vamwe vacho vachinzi vanoguma voita musikanzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp. Nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mabanga onyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes ivo vakaisa madhora ekuAmerica mumabanga. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshorwa nemagweta nemashoko avo kumusangano weUnited Nations kuGeneva ekuti hurumende iri kutsvaga vaitaidza mara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rwendevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 2 ngolwezi 2016 nguntungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uzinikele kuziphathamandla zogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission phezu kodaba lokuchaphaza kwakhe imali yeZimdev. Lamhla kuhlelo lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF sikhangela ukuthi abesifazana badlala ndima bani kumpi yenkululeko.
Asisoze sibe le emancipation kumbe ukuthuthukiswa isimo sethu singazange sisisebenzele. Sithembe ukweyama kwabanye abantu ukuthi babe besinika lokhu lalokhuya. Umuntu uyadi.
Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda inkulumo zokusebenzelana kwezamabhizimusi lohulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo namhla ubikwa ezinikele kugatsha olukhangelane lokulwisana lokungethembeki olweZimbabwe Anti-Corruption Commission phezu kwecala aletheswayo elokuchaphaza imali yesikhwama seZimdev edlula inxenye yesigidi. Iphephandaba leNewsday lithi uMoyo ubephakathi kokubuzisiswa iziphathamandla zekomishini le ngalintambama. I-Studio 7 ayenelisanga ukuzwa ukuthi uMoyo uvalelwe esitokisini yini kumbe ukhululwe ngemva kokuphendula imbuzo ngecala aletheswayo leli. Sizalethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa. Siqhubekela phambili ngohlelo lwethu lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF. Kambe abesifazana ababekubandla leli badlala ndima bani empini yenkululeko? Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Abesifazane belehlandla elikhulu abalidlalayo ekukhululeni ilizwe kubancindezeli. Abesifazane bake bakhokhela uhlangothi lweWomen's League obeluqine okwamagama. Lolu hlangothi lwalubonakala luqondisa lapho ibandla liphambuka kunjongo yalo. Abanye babesifazane laba abadlala indima enkulu empini babalisa uOpam Chinguri Kashiri, unkosikazi Joyce Mjuru owethula indiza mchina yabahuquluzi benotho ngesibhamu, umuyi unkosikazi Thenjiwe Lesabe, uRuth Chinamano labanye. Kodwa iningi labo laphetha lingasananzwa ebandleni selichiwa ngaphandle. Abanye abafana lonkosikazi Mjuru baxotshwa, kodwa abesifazane abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokho besithi lokhe lusese lamandla uhlangothi lwabo njengalokho obekuyikho khona ngesikhathi sempi eyaletha inkululeko. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ngumsekeli womphathi intambo ogatsha olubona ngezokukhitshwa kwezindaba lokusakaza. UMathuthu ulilunga njalo lePolitbureau ephethe uhlangothi lwezokuthuthukiswa kwabesifazane lokulondolozwa kwamasiko owaphatheka ngesikhathi sempi ekubandla lePF Zapu. Uthi lokhe behlonitshwa abesifazane ebandleni lezanu PF.
I-revolution ilezigaba. Besikhathi sokulwa uhluthuna umbuso wakho. Kulesikhathi sokufunda ukuthi kubuswa njani. Kuze kufike isikhathi sokuthi nxa sifunde ukubusa, ubusuphinde unazelela ukuthi kumela abantu bebe lenotho ezandleni. Impi ayizange ilwiwe abesilisa kuphela.
UMathuthu uthi asebengakho njenge-Women's League yikufundisana ukuzimela ngokuzisebenzela ungela abesilisa.
Asisoze sibe le emancipation kumbe ukuthuthukiswa isimo sethu singazange sizisebenzele. Sithembe ukweyama kwabanye abantu ukuthi babe besinika lokhu lalokhuya. Umuntu uyadinga.
Ummeli weMberengwa South esigabeni seNkabazwe, unkosikazi Chiratidzo Iris Mabuwa, ngomunye laye owalwa impi ekubandla leZaphu. UMabuwa ongumsekeli kamphathi intambo wezamankampani lokuthengiselana uthi intuthuko yabesifazane bebandla leZanu PF ibonakala hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa lakumabhizimusi.
So umama wayethathwa engani i-reproductive responsibility yakhe ngumlando, ngumlando wakhe i-punishment kangeka contributa kubani ku-pension scheme. Kangeka aba yi-permanent person, kangeka aholiswa ekumaternity leave. Kodwa kathesi kuyini osokwenzakala? Umama usehola 100% isalari yakhe. Umama sekwanisa ukuya kumaternity leave. Umama sekwanisa ukuya ku-breastfeeding esemsebenzini. Umama usekwanisa ukuthatha laye i-sick leave nxa engezwa kuhle related to pregnancies. Wonke lokho kwakungekho.
UMabuthi ukwanda kwenani labesifazane edalela ephalamende yisibonelo sokuqakathekiswa kwabo libandla.
Khona lokho ikutshengisela ukuthi khona thina omama sibili imithetho yakuleli isisikhangele yasithuthukisa. Khonapha i-66 lezi sizaziphiwa ku-2013, sizaziphiwa futhi ku-2018. Yikho kuthi i-constitution yethu.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokuletha umbuso uqobo. USiziba usola indlela abesifazane abasetshenziswa ngayo ebandleni elibusayo.
Kulusizi kakhulu ngoba abafazi behlule ukuhlanganela babe ndawonye ukuze balwela amalungelo abo. Uma sikhangela ke umthetho welizwe i-constitution banika amalungelo kakhulu lasePhalamenti ukuze kulungise ilizwe ngendlela ke esithi thina nge-merit. Engelani lokuthi umuntu ungumdoda noma umfazi. Kodwa kubuhlungu ngenxa yokuthi abafazi baqhubeka bevuma ukusetshenziswa.
Usizibuthi umzekeliso wokusebenzisa izikhundla ngumkamongameli unkosikazi Grace Mgabe athi usesetshenziswa ukulwa impi ezijiyeneyo okubalisa ukuvimba bafuna ukubotshelwa ukuchaphaza imali kahulumende.
Ikakhulu ngendaba zezimdefu ezokutshontshwa kwemali ngoba kulokuvezakala ukubana abafazi imali yayisiya ke kumarali ka-First Lady.
Uthi lo sekumkhuba wenkokheli kumazwe akuzwekazi le-Afrika ukusebenzisa abesifazane ukuqhubela phambili injongo zabo.
U-First Lady kathesi sokusiba nzima ke ukubana ame ngenxa yokukhula kwe-function okuthiwa i-G40. Wamiswa ke ukuya kumarali njalo futhi kathesi usesebenza ke engemuva ke kwenzela ukubana agcine laba abathi generation 4.
Umlondolozi Ndlovu oyintatheli izindaba esebenza izimele uthi lanxa beseselawo lawo mandla abesifazane kubandla leZANU PF akasasebenzi ukuthuthukisa bona lawo mandla.
nxa besilwa kuyafaka omama phambili sike sabona ke kumalanga edluleyo lapho sibone khona omama mawoka besetshenziswa ke ukubana batsho ke lokho okwakufiwa iqembu lelo elezana PF okuthiwa ngele G40 kodwa ke nxa sikhangele omama isikhathi esiningi kufuze benze umsebenzi omkhulu ngoba yibo phela abaningi nxa sikhele kweze kupopulation yethu baningi kodwa ke bacinga besetshenziswa ke mahlazayana ke ukulwisanisa ke amaqembu akhona kuleli bandla
Ndlovuthi balakho kubuyela kusimo sabo sakuqala lapho bebesima abesifazane laba inkokheli yesilisa ebandleni leZANU-PF ililalele ilizwi labo
politics zethu ikakhulu ipolitics zeZANU-PF ispolitics zodlakela ipolitics zolaka lokho kubangela ukubana zibethine bengasasebenzi ngendlela efaneleyo kubangela ukubana beqinile besetshenziswa ukusuthisa izifiso zalabo abasembusweni
kodwa uZulu lengcwethi kwezombusazwe bathi selalulazwa ihlandla okumele lidlalwe ngabesifazane ebandleni leZANU-PF selehluke lalelo elalikhokhelwa ngumuyi unkosikazi Sali Mgabe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama
kusasa kuhlelo lwethu lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF sizakhangela ukuba kulabanye abathi bandla leZANU-PF lokhe lili bandla elingakhipha iZimbabwe kungxaki elikuzo ikakhulu kwezenotho Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Robert Mugabe eHarare kusasa lapho abazakhulumisana khona ngobudlelwano kwezenotho phakathi kwamazwe omabili. UZuma uzafika eHarare kusasa ekuseni. Abaphathintambo bakarhulumente wakhe abagoqela ubona ngokudlelana lamanye amazwe unkosikazi Maite Nkwana Mashabe obona ngezomvikela unkosikazi Nosiviwe Mapisa Nqakula obona ngezokuthengiselana umnumzana Rob Davis kanye lobona ngendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba sebefikile eZimbabwe njalo namhla benze imihlangano labaphathintambo bakarhulumente weZimbabwe Olunye lwendaba ezibikwazi zaphathwa emihlanganweni le ngolwama special permits ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa wona aphela ngomnyaka ozayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. IZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena yena othi ngempela udaba lwama special permits lolu kumele luphathwe ngumgabe loZuma bavumelane ukwengezelela isikhathi sawo.
Thina siyakwamukela kakhulu ukuthi indaba le ikhulunywe ngoba siyakwazi ukuthi uhulumeni weSouth Africa kuba nzima ukuthi angezelele iminyaka kulama permit engazange akhulume lohulumeni weZimbabwe yikho akwenzayo ngo-2010 kusaphethe ubaba uMogadi lomama uTeresa Magoni yikho abakwenzayo futhi ngo-2014 sebekhipha ama-DZP kungena lama ZSP lapho kwakhunywa khona lolo wayephethe intambo zangaphakathi uMogadi yikho siyakwazi bake bathintana lobaba uChombo ngemva kokuthi angene abe ngumphathi intambo ezangaphakathi njengoba sesivele sifaka isicelo ukuthi kumele izalwane ezilapha eSouth Africa ngathi ngama incwadi zabo zokucela isibabe lapha seziphela ngo-31 December 2017 kumele zingezelelwe siyakwazi futhi ukuthi ukhona okukhulunywa kuleli paper abalihlongoza abathinta umthetho bafake lokho kuthiwa isadak work izinza mhlawumbe kungasebenza mhlawumbe ongasebenzi kodwa ke zonke inzamo ezikhona ezokuthi kuncedwe abantu abahlala lapha ngoba sikhuluma labo bayafisa ukuthi incwadi lezo zokucelisa lapha zi-extendwe siyakwamukela kakhulu lokho
Uhulumende weSouth Africa kodwa obeke wathi kaseyikwengezelela isikhathi salezincwadi ubona uZuma evuma yini alubana ethe wahlangana lo mongameli Mugabe baluhluza loludaba
sina esikubonayo esikuzwayo ngapha ukuthi njengoba incwadi lezo ngo-2010 njengoba kuthiwa ngama special permits kusho ukuthi zazifakwe kusase lohlupho ekhaya kakhulu i-cholera lokunye okwakukhona kwakungama special circumstances uhulumende wangapha thine sekuzwa ukuthi angeke aqhubeke enika abantu ama permit under special circumstances kodwa angakwenza ukuthi kube le ndlela yokuthi kuphiwe enye i-permit ongasoze ukuthi uthi i-special permit i-permit efana nalale asebekhuluma ngayo kugwalo lolu olukhona sebelifake kumphakathi okuthiwa i-green tape olindekele ukuthi lihambe liyo ku-cabinet e-South Africa libuye liye e-parliament kube i-white paper lube ngumthetho ngenye i-permit ekhona kanti-ke futhi abanye bayakhuluma inkulumo zokuthi mhlawumbe kube le permit ekhangelele abantu abatsha abantu abasuka eminyakeni engu-18 kumbe 17 bekusiya sika 35 to 40 ukuthi kube yibo abathola ama-permit ngoba okuvunyelwanwayo ukuthi ayikho enye indlela ezamisa izizalwane zeZimbabwe ezithola imisebenzi ngoba kungela msebenzi kithi ukuthi zibuye lapha e-South Africa.
Umnumzana Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa sixoxela ekhona le eMzansi Africa. Uhlelo lwe Diaspora Forum ku Live Talk namhla sikhangela impiko ethi abasakhulayo abanengi eZimbabwe basebenzisa imali abayithunyelwa izihlobo labangane kanye labazali abakwamanyamazwe ukuthenga izidakamizwa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa edolobho le-Des Moines e-Iowa ngapha kwelemelika athi sebophe omunye undoda ocatshangelwa ukuthi ucathamele amapolisa amabili wadubula afa. Umphathintambo wezomvikela kwele-Russia uthi ilizwe lakhe lizananza isikhathi sokuthula kwele-Syria ngolwesihlanu ukuze izizalwane zakulelo lizwe zisuke edolobheni le-Aleppo. Kambe ukhetho lwemelika luzaxazululwa ngomthethwandaba na kulandela ukuvezwa kwencwadi zobulembu be-intanethi ezitshengisa ukuthi unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats engaba wephula umthetho ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wakhe ajiyo kahulumende. Ancintisana laye umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans uthi unkosikazi Clinton kumele abotshwe. Ukuze sizwe okunengi okungenzakala emthethwandaba kulolu khetho, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana kudakwashe Hobe, isiphathamandla senhlanganiso yezemithetho eVeritas.
Sikhuluma ngendaba ye-America, sikhangelele i-election esisemaduzaneni ezayenzakala ensukwini ezilandelayo nje and futhi sikhangele khonapho sibona ukulwisana lo munye wabantu abagijimela isihlalo sokuba ngukhulu kupresident u-Hillary Clinton ngendaba yama-email ukuthi yindaba wayesebenzisa ama-emails mayelana lokubusa kwe-America ewasebenzisa ukuwa-accessa kumbe ewathola kumbe ewavula over i-server yakhe engahambelani lama-requirements kahulumende we-America.
Njengomuntu osebenza kule zindaba zolwazi laze ngomthetho, yini umbono wakho ngokufakazelwa komthetho kulokhetho lukamongameli la eMelika?
Melika sitshona sikhangele njengendawo lapho umthetho ohlonitshwa khona
Ngakho ke inkulumo le involve ama emails ka Clinton kuyinto ethengisa amandla omthetho eMelika.
Unkosikazi Clinton usakhuluma nalendaba ezama tax release ezakamnumzane Trump. Umnumzane Trump naye usakhuluma nalendaba ezikankosikazi Clinton ezama email. Ngombono wakho kulendaba eziphumayo kusasele insuku ezimbalwa ukuze kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omusha. Kuyinto engayenza ukuthi abantu abavotayo bashintshe umqondo wabo na?
Ngibona ngani abaningi babantu sebeyenzile ukhetho lwabo ukuthi bafuna kumbe umnumzane uTrump kumbe unkosikazi uClinton. Kodwa okungenzeka ukuthi abalutshwana beyenze isinqumo sokuvotela umuntu phakathi kwabalawa ma-candidate omabili based on impumela yama-investigations awe-FBI ekhangele unkosikazi uClinton kumbe i-IRS xa iphendla indaba zokungabhadali kwe-tax kukamnumzana uTrump.
Ilongo mnumzana ngomnumzana kudakwashe wobe owenhlanganiso ye Veritas bekhuluma ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7 SARR. Sokusele iviki nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli weMelika. Unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats uzanqikilana lo mnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans. Unkosikazi Hillary Clinton inxa enganqoba uza kuba ngowesifazana wokuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Ukuze sizwe ukuthi unkosikazi Clinton uza khangelwa njani isimo sakhe lokuziphatha kwakhe ngabavoti, uMike Wobe uxoxele unkosikazi Sithandekile Nyoni ohlaziya ezokuceca.
Laba abahlolayo abakhangela babona ukuthi inketho zihamba njani, kukhanya ngani kusiyafika lesi sikhathi umama lo bekhanya ngani ngaphandle kwenzakalani engathi engxenye uzanqoba. Manje ngemva kwenkemenkeme lezi ezikondana lezi ncwadi zakhe asisakwazi ukuthi kuza kuthiwani. Uyakhumbula ukwenzakala eBritain? Bathi besiyalala becabanga ukuthi khona laba bathi hayi sizahlala eEurope basebevula izimbodlela besithi bona kutsho ukuthi kuzaphumelela. Bamangala sebevuke kuseni ukuthi kuza kwenzakalani. Kuye ngokuthi kambe laba babatshelayo abantu babatshela iqiniso yini. Nxa kukuthi abantu batshela iqiniso ukuthi hayi thina sizakhetha lo singakhethi lo, kungahamba ngaleyo ndlela. Angikwazi nje ngokukhangela nje ungani kukhanya ingani umama lwengxenye nguyo ozaphumelela. Indaba indoda lizigwenxe kaningi, izigwenxe ihambe yaba lamabatha yasibutha kakhulu. Ngabona yukho engxenye okuzayenza ingane izakuba semuva kancinyane, but asikwazi. Ungaba ngumuntu ophila ngokutsho ukuthi ukhetho luzahamba njani, uyagcina ulala egangeni ungelandla.
Ye, asithi ke anqobe unkosikazi uClinton. Kambe leZimbabwe lingatholani kukhona ukunqoba?
Ngibona ingani ngumuntu ofuna ukusebenza lamazwi. Ngibonisa ngathi mina ngoba ukhangele ukuthi abone ukuthi amazwe ayaqhubeka siyaphambili. Ngibona ingani mina ukunqoba kwakhe kuzasiza indaba ezinjengaseZimbabwe ngoba kalwile eZimbabwe. Uyabona, kangimboni ukuthi ngumuntu olwa leZimbabwe. Ngingazi njalo ngoba awusozwazi ukuthi kutheni. Ngiboni ngani lokuvuleka kwezindaba abantu abafuna ukuzofunda, imboni ngani kungaba ngcono. Uyabona ukuthi bathole izindlela zokufika lapho. Njalo labanye abantu nxa yona iZimbabwe ifuna ukusebenza laye, ngiboni ngani kungasebenzeka. Kuya ngokuthi abakhokheli bethu bakubona njani, ngoba nxa ungale izinto zibona ngenye indlela, nxa ungapho uzibone ngenye indlela. Ngiboni ngathi mina kuza kuba khona ukuthi hayi ubona njani lokhu, wena ubona njani lokhu. Nxa kukhona ukuvumelana, imboni ngani iZimbabwe ingasizakala.
Asithi ke iZimbabwe ke khonapho ke isithola ekutholayo. Kodwa wena okufisayo kakhulu ukuthi ubudlelwano beZimbabwe leMelika bulungiswe kungabe kuyini?
Uyabona enye into engibona mina esizileyo ngaphambilini, iMelika ilezikolo ezinenge kakhulu Dube silabantwana kakhulu abaningi abafuna ukuya esikole ngibona ingazani mina nqa kungaba lendlela sibili yokuthi abantwana bathole amalungelo okuya esikolo uyabona bafike bafunde lapha babe lakho ukuthi khona basize ababona bengakusiza abangasiza ngakho ekhaya ngibona ingani kungaqhubeka kuye phambili
ungathi njengamafitshane ukuthi abantu bazabe bethabela kakhulu uphi mhla ka 8 kona
hayi mina mboni ngazani umhlaba wonke ngaphandle ungasi ovela kwenye indawo mboni ngani umhlaba mina ukhangele ofisa ukuthi aluba nomama luya oyathola ngoba ukhanya ngani ngumuntu ofuna ukusebenza labantu uyabona le indoda inkhumbuza kudala abanye ongabathola ukuthi uvele esikolo ubathole bekumele lendleleni ube subaleka ukuthi amfuna ukubonana lawo uyabona ya njalo ungumuntu engibona ngani ngenxa yokuphumelela kwakhe ukuthi wasizakala kalula ngibona ngani kuba nzima ukuthi azwisise ukuhlupheka kwabantu angisho ukubona kwami lokho kungenzakala ukuthi kangikuboni ngendlela eyiyo
Uxolo sihlobo zami lobe kungumnumzana Donald Mvundla isizalwane seZimbabwe sesihlale ngapha eMelika okweminyaka eminengi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ePennsylvania Abantu makaza ingcwethi kwezenotho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhala ngombiko kamphathi ntambo obona ngezenotho umnumzana Patrick Chinamasa yena othi uhulumende sezaqalisa eZimbabwe selizaqalisa ukusebenzisa imali yama bond notes bathi uChinamasa wethu leyo mbiko lo ibhanga le-Reserve Bank lingakakhulumi labantu makhaza idalele ephalamende lengcwethi kwezenotho ngemali le. Ingcwethi kwezenotho ezinjengenhlanganiso ye-Veritas zithi umthetho we-Presidential Powers kawumelanga ube khona kusisekelo sombuso welizwe. Njalo iziqondiso ze statutory instrument 133 of 2016 ezethulwe ku government gazette zivula indlela yokusetshenziswa kwama bond notes kaziqedakali ngoba zivalisa imithetho eminengi yamabhanga lokungenziwa iziphathamandla zikahulumende ezibona ngezemali. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Samson Inhliziyo ingcwethi kwezokusebenza kwamabhanga.
Ama bonds abuya sibili akuthanda bonds kanti abuya ngenyanga nale kaNovemba and abantu kanye bathithikele emabhanga lapha kakhulu bezama ukuthi bathole izimali zabo. Kodwa ngokukhuluma kwebhanga elikhulu lona lithi no abantu kumele bazise sibili ukuthi amabhondi la asebenza kanjani. Njengoba kona ngocace eqoqe lasendaba kakhulu abantu abakhangele okukhangele kakhulu ukuthi ilizwe lona sibili lemele liyazi ukuthi lenelisa ukuthi lithengise umnotho walo la kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bathole i-foreign currency ukuthi labenze enelisa ukuthi benze into zabo ezithize within ilizwe jikelele.
Uthini uZulu ngakho konke lokho?
Abantu nje bona khaya bethuthukele ngawo ngokuthola njalo befuna ukuthi babambe yona imali ngokwayo qoqoqoqo. Ibhanga lelo likhulile likhuthaza abantu ukuthi basebenze yona i-plastic money le ama-ATM card. Kona ukusebenza kwamafoni ukubamba imali ngamafoni, ukuthumela imali ngamafoni, ngama-transfers, ngakho ukuthi kumele. Njalo kuningi into abantu abangazibamba ukuthumeleni imali. Kodwa njengoba abantu bethuthukele njalo futhi uyabona ukuthi abantu bayahambe balayini emabhanga. Ngenxa yokuthi bafuna ukuthi babambe imali ezandleni. Kunzima khonokho ngoba abantu izitolo namazimpili okuthize la manje nje amabhizinisi osomabhizinisi abasabhenki imali ebhenki ngenxa yokuthi besaba la bathingenye imali zabo ziyaziwa ngama-bond notes kodwa khona kungasikho lokho.
Baba Nhliziyo, singathi-ke ama-bond notes lawa azabe esetshenziswa njani?
I-bond note lona ngokwayo gobogobo ilingini layo i-US dollar le ekhona emabhanki. So ukuthi wona uyaluza imali nokubuya kwama-bond note hatch akunjani. Abantu benelisa ukuthi bathole imali yabo yonke ekhona emabhanki. Yona i-akhawunti yomuntu alayo yena emabhanki iyamvumela ukuthi ayenelise ukuthola ama-bond note, ayenelise ukuthola i-US dollar, ayenelise ukuthola i-rand, ayenelise ukuthola i-yen, ayenelise ukuthola zonke nje imali ezithize ezikhona.
Lo ngumnumzana Samson Nhliziyo, ingcwethi ebona ukusebenza kwamabhanga obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili, umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uzinikele kuziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.